kwaya aka woma chaizvo asi chikarisa mavonera chinoita zvinhu zvamaelection kunyaya dzekumari kunyaya dzekubusiness uku kubvira mwedzi yapfuura tichisvika kusvikira nanhasi chai tinoona sokuti mabhizinesi wakarerekera kuti mabhaidheni ari kuhwina nokuti chinofanira kudzira vateereri vekuti nyika ipi zvaraiya pasi rose zvinoitika kupolitics zvinenge zvichibvira kumabhizinesi kuti mabhizinesi ndio ane mari yacho anogadzira mari yacho inozoinda yoenda kumaelection kukambira kwese uku kana chinatotarisa bhizinesi sokumuka kwataita nhasi tinatikuona kuti wall street kumastocks uku kwatotaura kare nokukwira kwaita mastocks ukunyanzi zvemari ukunyanzi zveutano nenyanzi kumaindastry kwamuka akakwira chaizvo zvichiizvo zvinodavira kuti vabaidheni vari kuhwina.
Profesa Masocha, munofunga kuti America ichachinja zvakadini mukuzvidzana nedzimwe nyika mushure mesarudzo idzi?
Zvinoenderana nokuti kana vabaidheni vakahwina kuzvidzana kweamerica nedzimwe nyika dzapasi rose kuchabudirira chaizvo kuchakura. Asi kana vatrump vakahwina sokuziva kwatinovaita vanoti america first ndeamerica zvinhu zveamerica muamerica nozvinofanira kukudzwa zvaita kuti vapesane nenyika dzimwe dzinofanira kuchidzana navo nekuchidzana sana britain pane zvinhu zvakawanda zvinoitika pasi rose asi vabaideni somunhu wagara kupolitiki unoona kuti ai wakachara chimwe achitswanyinda kuti america ive nomukurumbira wainawo nhasi zvinofanira kunge kuri kushidzana nedzimwe nyika saka vabaideni vakahwina ukama nyika dzapasi rose neamerica hunokura kudarika vatrump vakahwina.
Dzimwe nyika dzepasi apa kana dzakatarisa america munofunga kuti chii chadzinotarisira kubva kuhurumende inenge yahwina apa?
Pane zvinhu zvakatakunozoita kuti america haifani chokubatana nenyika idzi kunyanyanyanya panyaya yakabudwa neamerica yeclimate change yokuirira mamiriro kunze america yakati ainoita zvikatadza futi america kuworld health organization nekubatsira kurwisa covid-19 america navatrump vakati aiwatichavapi mari ikoko saka taritiri nyika dzapasi rose nezokuti vabaideni vakahwina vanodzokera america inodzokera muubatanidzwa hwepasi rose hwokukwanisa kurwisa zvinonetsa vanhu zvandataura izvi zvemamiriro kunze pamwe chete nechirwere chapakira pasi recovid-19 haizengeri nyika inoramwa nobuda sezvakaita vatrump kuti unobva varamwa kubuda kuti hatichaisi mari kwadanika ikoko tikasa zviri muamerica imomo.
Kana takatarisa zvemabhizinesi sokuona kwenyu munofunga zvichafambiswa sei mukuzvidzana kweamerica nedzimwe nyika?
Ndinoona kuti kana vabaideni vakahwina kufambidzana kwemabhizinesi kuamerica nekune dzimwe nyika achafambira chaizvo nokuti ndicho chinenge chinhu chavabaideni kuti aiwa tikashidzana nedzimwe nyika izvo ndo mafambiro anoita ufumi hwenyika kuti ufumi hwenyika hwamazivano nokuda kwokufambira kwaana indaneti nokuda kwokukwanisa kufamba zviri izi kuenda kune dzimwe nyika nendegedzi hazviiti kuti nyika ikwanise kubudirira isina kushidzana nedzimwe nyika saka pasi rose rakatarisira kuamerica kuti rinatikuona kuti vabaideni vakahwina vachati vachabatana maoko nesu pamabhizinesi nokuti mabhizinesi omuamerica munomu mazhinji anogadzira zvinhu zvavo kana kugadzirwa zvinhu zvavo kunyika dzakasiyana siyana dzapasi rose